Tanga rati muzwa 20 February madzidzisi vese kumaruwa vanomirirwa neamaugamiri rodzija zvinye nezimbabwe havasi kuzenge vachishanda kusvika tichinge tanzwa zuva imbloya wedu achazotipa mari zvitazviita mushure mekunge tambovazivisa kuti kana mukasativisa mazuva ekuti muchatipa bhonasi yedu rini tichazorega mabasa vakange vavimbisa kuti tichasangana nhasi vachinge vatichizoenderera mberi nekutaura nyaya idzodzo vakatadza zvakare kuzoita musangano iwoyo nekuti vazotiwa kuti vamusi wa27
mungaisa uwandu hwenhengo dzenyu hwaramwa mabasa pavanhu vangani
pamamembers edu 30% vega ndo vakwanisa kuramwa mabasa nhasi nenyaya yekuti vazhinji vanga vasiri kuziya kuti ndo urongo hwatinawo nenyaya yekuti kumamisha nyaya inononoka kusvika kakateriteza kuvazivisa kuti tikuronga zvakadai nechimwewo chikonzero chekuti vachiita kakushushidzirwa kavanga vachiitwa naemployer nekuti employer wedu atumira zvakawanda mainspectors kuti atenderere muzvikoro vachivhundutsira vanhu asi takwanisa kugadzirisa zvinhu zveshe izvi nenyaya yekuti chekutanga tatogadzira gwaro rekutenderedza kuzvikoro zvese richasvika kumaheadmaster ose kuti azivise vanhu kana vaine nhengo dzedu dzimire kuenda kumabasa chechipiri ndechekuti panyaya yemutemo yekuti vanozengwa mabasa takwarisa zvakanyanyisa kutsanangudzira vanhu gwaro ratagadzira rekuvatsanangurira kuti zvatiri kuita zviri pamutemo zvakadii
saka imi makundikana here kungomirirawo musi wa27 wanzi uchaitwa musangano pakati penyu vashandi vehurumende nehurumende
nyaya yemisangano takagara misangano yakawanda tichinzwa nhau dzavanenge vachitaura hadzina nematuro wese nyaya yebhonazi inyaya yegore rapfuura bhonazi rati kuda risi regore rino nderegore rapfuura nhasi kwaakuchinzi zvekunofaitwa musangano ukanzi hauchaitiwe nhasi kwa27 saka nyaya yemisangano iyi inyaya yekuti hurumende taakuona sekunge iri kutora semukana wekuda kungotivaraidza